That was an editorial reflecting the views of the United States government.
Mangwanana akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechitatu, Gurume 3, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Nesu mchurumba chetu janasi inendini jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvo mchurumba chetu janasi bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro wakare vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chikamu chepiri musi wa22 kurume kuno wemwedzi uno. Muindo wemusambo werege ane mukurumbira Bunny Wailer wekuJamaica anoshaya. Iyi ndiyo mumwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere cheCOVID-19 vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare pavanhu vakavhenekwa vanokwana kuita zviuru zviviri nevanomwe. Kufa kwevanhu vana ava kunouya mushure mekunge nyika yamboita mazuva maviri anoti mugovera nesvondo isina munhu akashaya. Bazi rezveutano iri rakazivisawo kuti vashandi vari pamberi mukurwisana nedenda reCOVID-19 vanosvika chiuru nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 1556 vakabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 nezuro. Izvi zvakasiya huwandu hwevashandi vabayiwa nhomba yeSinopharm iyi kubva zvayapinda munyika vasvika pazviuru makumi maviri nezvishanu zvine makumi manomwe nevanomwe kana kuti 25077. Hurumende yakazivisa nezuro kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chekutanga musi wa15 kurume kuchiti chepiri musi wa22 kurume unove mwedzi uno. Vachitaura mushure medare remakurukota, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati vana vari kuita zvidzidzo zvinonyorwa bvunzo gore rino zvegrade 7, form 4 neform 6 vachavhura musi wa15 uye varayiridzi vavo vanofanirwa kunge vave mumabasa avo musi wa10 mwedzi uno. Vamwe vana vese vachange vachizovhura musi wa22 uye varayiridzi vavo vanofanirwa kunge vave kumabasa avo musi wa17 mwedzi uno. Asi rimwe sangano revarayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti hurumende inofanirwa kutanga yazadzisa matanho eWorld Health Organization pamwe nebazi rezveutano isati yafunga zvekuvhura zvikoro. Ngatinzwei hurukuro yataita nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru weZimta waGoodwill Taderera.
Kuti isusu hatisi kutiramba kuti zvikoro zvive zvinovhurwa, tinofunga kuti vana iye zvinovarasikirwa zvakanyanya zvokuti kuti zvivhurwe idanho rakanaka zvikuru. Asi isu tinoshuvirawo kuti dai hurumende yakwanisa kuti izadzise maprotocols kana kuti matanho akataurwa aya neWorld Health Organization kana kuti sangano huru repasi rose rezveutano, uye kuti iyo hurumende ine ayo matanho ayakanyora ichitevedzera iwayo avanoti mastandard operating procedure. Saka isiri kuti hurumende ngaigone kuti ione kuti utano hwevarayiridzi nevana hunge huri hwakaringana apo zvikoro zvinovhurwa, kuitira kuti tisazovhura tichizokasira zvekuvhara kana chirwere chiya chazova chakudundurira zvakare.
Mamwe masangano evarayiridzi ari kuchema kuti patange pataroswa mihuro yevashandi zvikoro zvisati zvavhurwa. Imi ndezvipo zvimwe zvamuri kuti dai zvatanga zvagadziriswa?
Imwe nyaya hombe yatinonyanya kuti dai hurumende yagona kupaongorora ndeyekuona kuti varayiridzi yavapa zvikwanisiro zvakanaka kusangana nomuhoro wavo kuitira kuti kana vazoenda kubasa vanoisa moyo wavo wese vara pabasa kwete kuti vagozofunga kuenda kunokorokoza kana kunotengesa kana kunoita zvimwe zvinhu zvisakafanira basa ravo ravakadzidzira nekuti kana vachinge vasina zvinokwana zvinoreva kuti havaisi mwoyo yese yakazara kubasa vanodawo kuti vana vavo vadye vana vavo vaende kuzvikoro vachigonawo kupedza kuzvirapisa kana vachirwara ndizvo zvinhu zvatiutaa kudai hurumende yatora mukana uno kubva zvino kusvika pachavhurwa zvikoro kuti itaurirane igadzirane nevarayiri zvikwanisike kuti vazoenda kubasa mwoyo yavo yakafara.
Takataurawo nemutauriri wehurumende nezuro vataungana ndoro vari kuti iwo nyaya yekuti vaone kuti zvikoro zvakagadzirira here kudzivirira COVID-19 ndomatanha avari kutoita izvinezvi vari kutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei kubva svondo rapera. Munotii nedanho iroro?
Danho iroro rekutenderera muzvikoro vachiona kuti zvakamira sei idanho rakanaka zvikuru asi zvakadaro hazvina kukwana nekuti kutenderera vachinoona kuti zvakamira sei hazvireva kuti zvinhu zvavamo muzvikoro kana vatenderera vakaona kuti zvakamira sei ngazvive zvinozoendera pamberi kuitira kuti zvavanenge vaongorora vakaona vachiita kuti panenge paine maburi pawanikwe pachigadziriswa zvikoro zvisati zvavhurwa kana paine zvisipo hurumende ikwanise kuti zvikwanisiro izvozvo zvive zviripo nekuda kwokuti kungotenderera pe vasingaise zvikwanisiro muzvikoro vasingaite kuti zvinotarisirwa zviwaniswe zvichitevedzerwa hazvina kukwana.
Tichitarisawo mazuva atarwa iyaya yekuvhurwa kwezvikoro vamwe vanogona kuti inguva pfupi yekuti varayiridzi vange vagadzirira, imi munoti?
Isusu seZimbabwe Teachers Association tinoti zviri zvenguva harisiro dambudziko hombe nekuti izvozvi tichitaura kudai varayiridzi vazhinji kumativi mana enyika vari kutaura nezvo kuti hatina dambudziko nekuti zvikoro zvivhurwe asi hurumende ngaichiita kuti tisati tatoenda kuzvikoro tikwanise kutipa zvikwanisiro zvemubayiro zvemuhoro kuitira kuti tigone kugadzirira zvakakwana kuzopinda munzira kuenda asi vakamira kusvika musi wekuti zvikoro zvinji zvaakuvhurwa vasina kutigadzirisira ipapo zvinoreva kuti nguva iyoyo inotiitira topi zvakanyanyisa.
Havanga vari vakafanobata chigaro chemunyori mukuru wesangano revarayiridzi rezimta wagoodwill Taderera vari parunhare kuchegutu nestudio 7 asi mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanoti kubva muongororo yakaitwa nebazi ravo muzvikoro zvakaratidza kuti zvikoro zvakagadzirira kudzivirira kupararira kweutachiwana hunokonzera COVID-19.
Isusu zvatinoita seministry of primary and secondary education vhiki rapfuura iri takaendesa zvipoka nezvipoka zvamadirectors nemachief directors nemadeputy directors even minister vanga varipo nadeputy minister napermanent secretary vachienda kuzvikoro munyika yese vachienda kuzvikoro kuti vanyatsotarisa kuti tagadzirira here mastandard operating procedures edu taindotarisa tichinyatsotarisa anonzi maguidelines ebazi rezveutano nemanonzi maprotocols ebazi reWorld Health Organization kuti ndizvo here vari kuita zviri pamurawo here izvozvo zvekuti kana zvikoro zvazovhurwa vana uye nevadzidzisi nevashandi vepazvikoro havazotapurirani utachiwana hweCOVID-19 vane pavanokwanisa kumboisa munhu arwara here vachimufonera vebazi rezveutano kuti avatore kuti vabatsirwe pautano hwavo. Saka ndozvatanga tichitarisa tichiita mainspections mumaschools imomo hatina kunyanya kugunununa nemagadziriro akaita zvikoro.
Havanga vari mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunhare muHarare nestudio 7. Mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzano PF watafadzwa Mugwadi varamba mashoko ekuti musangano wepolitibhuro uri kutarisirwa kuitwa nebato ravo pamuzinda webato ravo muHarare nhasi wakanangana nekuziya nyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika. Vakembo Mohadi vakasiya basa vachipomerwa mhosva dzekuita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisira madzimai akaroorwa. Nya idzi dzakaburiswa mubepa naure pa internet Resume Life kunyange vamuhadi varikuti varikozora mafuta enguruve yavasina kudya. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata vamugwadi.
Musangano wePolitburo watinawo nhasi wakadeedzerwa nevakuru vemusangano. Nyaya yavamuhadi isati yapinda mudariro nemapindiro ayakaita. Saka musangano uyu ndosaka uri kunzi ordinary session of the Politburo.
Zvinoreve izvozvo.
Kureva kuti musangano unogara wakatarwa haunei nenyaya dzekutaurwa nevanhu. Zvekare chatingangoda kuzivisa kuno kumusangano ndechekuti nyaya yavamuhadi inyaya yavo nomutungamiriri wenyika maererano netsamba kana gwaro ravakanyora kumutungamiriri wenyika.
Saka kubatwa hamusati masumwa zviri pamutemo?
Hatisati taziviswa nokuti iye mutungamiriri wenyika haana shoko raati ataura pamusoro petsamba iyoyi. Naizvozvo isu kumusangano hatina shoko ratinaro. VaGeorge Chalamba mutauriri wemutungamiriri wenyika havana shoko ravanaro pamusoro penyaya iyoyi. Naizvozvo isu mukanwa medu hamuna shoko pamusoro penyaya iyoyi. Shoko rinobuda kumutungamiriri wenyika. Saka nokudaro ivo mutungamiriri wenyika ndo vachatiudza kuHarare kuti tiri kufamba sei kubva zvino. But pari zvino nyaya yavamuhadi netsamba yavakanyora hatina shoko ratingakwanisa kutaura kumusangano. Tinozomirira kuva guided nekutaridzwa gwara nemutungamiriri wenyika. Munofanira kuziva kuti vamuhadi munhu akapoinda kana kuti akasharwa nomutungamiriri wenyika President Emerson Mnangagwa, vanova zvekare mutungamiriri webato redu, varivo zvemunyori mukuru. Saka naizvozvo isusu taita vana pamusoro penyaya yetsamba yavo. Zvoto zvina mazera. Naizvozvo pazera ravo vakuru vachatiudza gwara. Ndo mafambiro anoita basa kumusangano.
Asi mungakwanisa kutiudza here sevatori venhau kuti nyaya dzinenge dziri mugango pamusangano wePolitburo uyu ndedzipi?
Zvakakosha kuti muzive sevatori venhau kubva nhasi kuti nhaurwa dzemudare guru rePolitburo remusangano weZANU-PF, musangano wevanhu, dzinenge dziine munyori wemusangano waRobert Mpofu, dzinenge dziine munyori mukuru wemusangano anova zvekare mutungamiriri wedu vaMnangagwa, dzinenge dziine vatedzeri vavo vose, uye zvekare nasachigaro wemusangano vemuChinguri. Saka naizvozvo patinoti zvoto zvina mazera, ndiyo imwe nyenyaya yatinenge tichireva kuti nhaurwa dzemudare guru remusangano rinoona nezvekufambiswa kwebasa remusangano nyika yose dzinenge dziine vakuru, uye hadzitenderwi nomurao wemusangano kuti dzitaurwe kuvatapi venhau kana kuti kujekerere. Iro dare risati ragara.
Zvino vanhu vanozoziva sei zvinenge zvakurukurwa?
Panopera dare iri, mutauriri wemusangano weZANU-PF Comrade SK Moyo vanozokuzivisai zvinenge zvabuda munhaurwa dzinenge dzirimo. Saka tinongoti kwamuri rambai makateya nzeve. Panopera dare redu vemusangano wePolitburo, mutauriri wedu vaDiamond Kaya Moyo vachakuzivisai nhaurwa dzataurwa ndedzipi, uye musangano uri kufamba sei kubva zvino zvichienda mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vebato reMDC Alliance nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai akaita seWomen's Academy for Leadership and Political Excellence vainge vakurudzira vamuhadhi kuti vasiye basa. Vaimbova mumiriri weMasvingo Central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vanoti semaonero avo vamuhadhi vakaita zvekumanikidzwa kusiya basa.
Kusiya basa kwakaita vaKembo Muhadhi handifungidziri kuti vakasiya nokuda. Handifungidziri kuti izvi zvanga zvekuremekedza zvavakanga vachipomerwa kuti vakanga vaita, asi ndinovasa kuti vaKembo Muhadhi vakaita zvokuforceredzwa kumanikidzwa kuiswa pachipanera chaiko kunzi vamuhadhi ngavachibva pabasa.
Ko sei muchidaro?
Nokuti tinoona vamuhadhi zuva rakatanga kubuda nyaya yezvokuti vakanga vachiita zvosina kunaka namadzimai avanhu, vakambotaura ivo kuti handisi kuzosiya basa, handisi kuzoenda. Asi vana veZimbabwe vakangozokarukavona chipfumisha mangwana vaKembo Muhadhi votaura kuti ndasiya basa.
Izvi zvinorevei semaonerenyu?
Izvi zvinotibva zvatiratidza kuti chavo chaiye chokwadi chavakanga vanacho ndichokuti vakanga vasingadi kusiya basa. Asi izvi zvazouya zvokunyora tsamba zvokuti ndosiya basa kwanga kwava kumanikizwa. Saka tinoti Vakembo Muhadhi havana kusiya basa nokuda asi kuti Vakembo Muhadhi vakamanikizwa.
Vaimbo vamiriri vemasvingo Central vari nhengo yeMDC Alliance vaJeffrey Chitando vari parunare kumasvingo. Samisoro enau yemangwe masangano enau Nepa naure era udirine msoro enau unoti paramende ya bisa mutemo unetikamu chitwa chemari zaizo badariswa vanhu vanenge vachikora mitemo yakasiyana siyana kana kuti fines wakanga waparurwa nehurumende gore rino munandira. Kutururwa kwemutemo uyu kwakaitika nezuro mudare reparamende repasi reNational Assembly mushure mekunge gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vatambira gwaro rakaburitswa nekomiti yeparamende inoona nezvemutemo iyo yaipikisa mutemo uyu ichiti nzira yakanga yapinzwa nayo chikamu chemutemo kana kuti statutory instrument 25 chegore ra 2021 yakanga iri kunze kwemutemo. Tomotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muAfghanistan vakazivisa nechipiri kuti varume vaive vakapakatira zvombo vakauraya madzimai matatu aishandira imwe nepfenyuro yeterevhizhen muzviitiko zvakasiyana kumabvazuva kwedunhu reNangara. Vanasikana vechikoro mazana maviri nemakumi manomwe nevapfumbamwe vakanga vapambwa kubva pane chimwe chikoro chiri mudunhu reZamfara kuNigeria nevarume vaive vakapakata zvombo vanonzi varegererwa nevarume ava. Izvi zvaziviswa nagavhuna wedunhu rekumaodzanyemba kwakadziva kumadokera iri. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ipo baba vakandimirine vachireisa studio 7 vomufundisi moyo ndatiore gaiti mbobvunza makambotidaidzira vaya baba vaparadza gore riya vachara nawo yemapasipoti evari kunze kwenyika chinzi akuitwa $318. Saka ndinomuna zvekuti pari zvino tiri kuona vanhu vakanga vachiapulaya online. Online yacho yaipinda pakati pozuna 12 ndobva yambozomira pakadaidzirwa lockdown president Cyril Ramaphosa. Saka zvino pari zvino zvevaya vakanga vakaapulaya vakutanga kuenda kundoapulaya mai maform aya anosvika kuapulaya kubhadhira ma300 rand vozofanira zvekuenda kumba uko amene chavurwa rini kundobhadhara ma$300. Zvanga zvakadii kuti mari inobudisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika South Africa $318 imari yakawanda kwazvo. Munhu anoapulaya fomu kuno odazve kumbosikobhadhara mari yakadaro. Vaparadzi vakanga vamboti $318 ndikuti mapasipoti iwo aitirwe kwatiri kuno achiuya kwatiri, saka hatichazoone zvichiitwa. Saka iri ratova dambudziko taikumbirawo vabati vestudio 7 vanobakandimiri muti bvunzirevo. Nokuti apa futi coronavirus iri kuSouth Africa iyo second wave kana panozunzi zvakubva unosabva mapassport mafomu kumba arizeti zvidambudziko here? Saka taitokumbirawo nekuti vanhu vakawanda vari kuchema chema.
Pastudio 7 apo ndinotenda zvikuru munotipa mashoko echokwadi, news dzakanaka zvikuru dzinobata kwese kwese zvisina pedzinosiya, dzinonzvera pamwe nepamwe. Aiwa tinotenda zvikuru, asi chandaa kukumbirawo ndechekutiwo pastudio 7 apo mukaverengawo odhiyo yangu iyo yamukoma Rams B iyo paBotswana iyo, aiwa tichafara zvikuru. Ndofunga ndakutokwanisa kana gore chairo chairo tichikokanda chete. Handizivi kuti dzine dzakazara zvakaita sei weduwe. Ndibatsirei vana mukoma tanonoka wade papapo. Nana mukoma Recho tapo. Ndibatsirei nana mukoma Jonga. Nana tete Mavhela tapo. Ndibatsirei odhi yangu dzimawo isvikewo iyo isvike kuvana veZimbabwe. Vanzwe kuchema chemawo kwandiri kuita ikoko kuti aiwa. Vana veZimbabwe ngatitarisei kumberi kwatiri kuenda. Karisasera tichinyeperwa nemasuisi hatisi vana vadiki isu. Vamwe vedezvino zvitatochembera hatisati aenda kubasa. Zvimwe zvichanaka, zvichanaka, zvichanaka. takutongo mirira kuzotongofa chizichanaka gore ripi.
Mangwanani mangwanani akanaka hama dzangu munyika yeZimbabwe yose newari kunze kwenyika tinokutendai vana mukoma Jonga vana tononoka Hwande vana sisi Mavhe tinokutendai mose muri kutibatsira basa guru munyika yeZimbabwe ndiri kuda kutaura hangu mashoko angu pamusoro pamapfumo ndinotenda nemasoko akazotaura erubatsiro pane zvakanga wataura zvekushora vachamisa zvanga zvisina basa ne yupi hazina basa nekuti iwe sekubuda kwaakaite kunze kwenyika ndio waifanirwa kutibatsira kuti zviro zvifambe munyika yeZimbabwe. Saka pawakazotaura kwechipiri vachitaura kuti vakamira neAfrican Union nenyika dzekunze vachinokumbira chichemo chekuti munyika yeZimbabwe mupindirwe, ndizvo zvakanaka. Haikona kushora vari muno ngokuti vari kutambudzika, hapana vachavangaita munyika ino yeZimbabwe. Ndini mafire nyika, ndiri mukati mwenyika yeZimbabwe, munyika iri kutambudza Sodomu neGomora.
Makadini zvenyu vana veZimbabwe, indini wenyu License, License Pindu. Yeshi taneta tanzwa nokushanda muno muSouth Africa. Ndotenda nyaya yangu iri mukai zvito post 7. Ndotenda futi nevajonga vachipa news every day. Titire ndichinga zvirikidzika kunyika yedu kwatinobva kuZimbabwe. Nyika yedu nyika yakarongeka. Nyika yedu nyika inohunhu zvakawanda zvinoitika yakawanda. Fanani kwatinobva kumanikaland kune diamond gold chichi chose chakawanda chakawanda. But kubva apa chakabuda matron series tangona pozipuza amasoja. Tangonzira dzokuitinde kusango amasoja. Kuchiona kuti hecho amasoja. Pozipoza umombe amasoja. Pozipoza apasina pasina msoja. Uyaya kuti pari matikiri diamond. Haina mutikiri harari. Rukuziana tika kupi katika medumu mwanyika lindi. Patiruna pozipoza amasoja. Mbati maria ila shuri kumwa diamond makoldi. Pati zvinyokuti vagona kuishandisa kati hakuna. Tatenda zvangu kudunura mutape Pindu. Tatenda zvangu onesu rakanaka.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri veStudio 7 dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mukuru weboka rematikiti vamuAmerica reFBI vaChristopher Ray nezuro vakaudza dare reSenate kuti kurwiswa kwemuzinda weCapitol Hill musi wa6 ndira gore rino nevatsigiri vevaive mutungamiri wenyika vaDonald Trump vanokuona seugandanga wemumusha kana kuti domestic terrorism. VaRay vaive pamberi pedare reSenate vachipa humbo hwavo kekutanga kubva parwiswa muzinda weCapitol Hill nevatsigiri vavaTrump vachiedza kumisa kupasiswa kwemavhoti ekukunda kwavaJoe Biden musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa gore rapera. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica, tabata chizvarwa cheZimbabwe vari zvakare sachigaro webato rezano PF mudunhu reNorth America varegista Rumbira Vusango avari kuCanada kuti tinzwewo maonero avo.
Hajonga, ndichida kutaura nyaya yakaitika kuCapitol Hill. Vakauya vanhu vanoti ivo vanga vari vanotsigira President Trump. Vakauya vakata takeover Capitol Hill. Vanga vane puti, vanga vane equipped. Zvinhu zvavo zvanga zvakarongeka. Ndikoso tichitarisa tinoona kuti pazvakaitika kudaro, National Guard yakanga isati yapiwa approval yekuti ibude mumabarracks. Which means kuti chinhu changa chiri calculated. Chinhu changa chakatogadzirwa. And I think yanga iri sign kuti zvinhu zvikasamira zvakanaka muno muAmerica. Zvinhu zvakadai zvinokwanisa kuti kuonekwa zvichiitika pamazuva anga achitevera. Kureva kuti paigadzwa vabaite, paitotaridzwa kuti panogona kusamira zvinhu zvakanaka.
Asi iwo mashoko iyoyo yekuti ugandanga uhu ndehwemumusha anosiya papi nyaya dzekuchengetedzwa kwenyika muAmerica? Tichiona kuti America inyika inotarisa zvakanyanya nyaya dzechigandanga kune dzimwe nyika kunzoko.
Ndosaka chiri chuni, changa chiri, changa chaka kaukuletiwa. Kinoona isu kutipana mapato makuru cha isu kuma Amerika. Laganga wale musirungwa, chesa kajika kukapita hiu, bayaka tuwa taking over na mapepe setas. Nukuti mu Amerika mwia, kinoona isu kutipakata chuni, chidogo dogo, mapuri sacha yu chayo, ano sana. Asa kajika kukapita hiu msuya, kana mapuri sacha, anaku wanu kwa chuli yaka wanda stereka, anaku kuhuya. Vanu wae wangeja sa wano onda kusoshika, panguwe kuti, wakato zoita soko nzivata kutu address a nation. Ede pozi kwa zaiti kila, kwa zaiti kwa zaiti kwa atina kuona ni mbato, kana even ilopi kisa rancho le Democratic Party, atina kuona ni si kurumi za kita press conference, kujivata wale kutindo sirikiti wa kubi, tukapita. Sakura kuti ma, hapa reta zilese wa Amerika maerikana ni kuchenge tezo penyika, kana kutu the defense of the nation. Anenga, agaitu wa capitalize. Ne, wanuwa wakarunga, chirongwa, chokita teko wa capital, yungu siwo yo.
Vaarei hata wala kuti awana kuwanisa kunge wa katika kuwana mashokwe yeku chenjeza kuti ndo shukuda kuitika ya wanga ti intelligence awana kukatika kuiwana zizu wa munu taura kwa msurupe mashokwe yuwe
information ni awanga waka kwanza kuti vaiwani nukuti chuni shanga chakaro kunge kashoka naga stere chuni shanga chakaro kunge yendi chuni shanga chakaro kutibira Joe Biden kuti apinge pa presidenti au oti yake. Saka kuna kuti wakashironga. Wakashironga wakito sila kuti. Tuna kuti iyo FBI yangu ina iyo. Isa sora ni umbo kukuti chaiti kachi. Dota mchona kuti wakilisofari yu kutawara kwa walikita. Wakuta ora on the effect yu kuti ma findings. Awaka ita pati. Awana umbo uvo chaevo chaevo. Kukuti wanga tipa kuti. Shuni wakashironga papi. Wakanga wakashironga ni wanani. Awana kana masita yu waone nguwane. Tieti ne venue acho. Kuti zvairongwa nani kupi havana. Chavana acho kungofungidzira kuti izvi ndozvo ndofunga kuti ndozvakadi zvakaitika based on information yavanayo. Asi kuti vangati vangabata munhu wavangati ne culprit wekuti ndiye anga achironga, I think tikuona kuti zvavana.
Ava vanga vari varegista rumbira vusango vanove chizvarwa cheZimbabwe vari sachigaro vezano PF mudunhu reNorth America vari parunare kuEdmonton kuCanada neStudio 7. Mbowe reke uwe kujamaika ane mkurumbira pasiro se Bunny Wailer akashia ene zuru mshire mekoma mchezo gorera pera. Bunny Wailer uya akabere kwa achinzi Neville Livingstone ndiye chete akanga asara pavanhu vakavamba chikwata chemumanzi che The Wailers muna 1963 isho chakazoita mkurumbira mkuru kwazvo pasiro se mkusimudzira Mbowe reke. Vamwe vakavamba chikwata ichi na Bunny Wailer vashakabvu Bob Marley na Peter Tosh. Bunny Wailer akashaya ave nemakore makumi manomwe nematatu ekuberekwa. Kamwe kenziyo dza Bunny Wailer kakaita mukurumbira ndekano kanonzi Battering Down Sentence kakaimba muna 1976. Battering down sentence, fighting against conviction. In a family of ten and raised in the ghetto, hustling's the only education I know. Vyapera rikaiti mutarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vana vakafa nechirwere checovid-19 vamwe makumi matatu nevatatu kana kuti 33 vachiwanikwa vaine chirwere ichi. Hurumende inozivisa kuti zvikoro zvave kuzovhurwa muzvikamu zviviri, chikamu chekutanga musi wa15 kurume chiti chikamu chepiri musi wa22 kurume. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha zvitumirei kustudio 7 @voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Ndiri muWashington DC ndine Joga Kandemiri ndichiti moswera zvakanaka vateereri.